mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 7 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri nevasere 208.
Tinoona kuti iko zvino vanhu vazhinji vakukwanisa kuti vataure kubato ripi kubayira nezvekutomba kwenyika. Iyo vanhu vekumapato ikoko especially kuna opposition tiri kuona kuti vakapiwa freedom navamunangagwa.
Vatsigiri vezanupf vanoti zvinhu munyika zvave nani kubva zvakabviswa vamugabe pautungamiri.
Nguva yavamugabe taibvumirwa kunoratidzira maitozara mumugwagwa muchiratidzira pasina kumbunyikidzwa pasina kuita senei. Iko zvino izvi hakusisina kodzero iyoyo. Mukapinda mumugwagwa muchiratidzira munotourayiwa sezvatakaona zvichiitika muna August 1 vanhu vakapondwa tichiona.
Asi MDC Alliance inotiwo nyika yave pakaipisisa kubva pautongi hwava Mugabe. Botswana inoti ichashandisa usasigaro hwekomiti yeSADC organ on politics kuratidza nyika dzemuSADC utongi hwejekerere nekukosha kwakaita kodzero dzevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vanoita mazana maviri nevasere 208 zvichitevera kufa kweumwe munhu nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine zana negumi nevatanhatu 7116. Nezuro vanhu vanoita zana nemakumi matatu nevapfumbamwe 139 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Vanhu vese ava vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana negumi 110. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matatu nevapfumbamwe 39 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine makumi maviri evanhu vafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvishanu zvine mazana matatu ane makumi manomwe nevatatu 5373. Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vabatwa necoronavirus muAfrica vanoita miriyoni imwe chete nezviuru makumi maviri ane makumi mapfumbamwe nerimwe nemazana manomwe ane makumi maviri nevana 1,291,724. Vanhu vafa nechirwere ichi muAfrica vave zviuru makumi matatu nechimwe nemakumi mashanu nevatanhatu 31,056. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru makumi matatu 1,031,453. Nezuro svondo takasvitsa gore kubva zvashaya vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vamwe vanoshora vamugabe vachiti kunyange havo vakaita zvimwe zvinhu zvakawanda zvakanaka zvizhinji vakazokanganisa mabasa avo nekusada kushorwa kuchorwa kwekodzero dzevanhu uye kushandisa mauto nemapurisa mukushungurudza vanhu. vanhu vane maonero akasiyana siyana asi vachiti nyika yasvika pakaipisisa uye kutorwa kwekodzero dzevanhu kwanyanya. Sachigara veZANU PF muNorth America vaRegis Charumbira vanoti nyika yave nani pane zvayakange iri vamugabe vachitonga asi vachiti vamugabe vacharangarirwa nebasa guru ravakaita munyaya dzezvedzidzo.
Musauko uripo zvikuru zvakanyanya nekuti tiri kuona sekuti hurumende yavamugabe vanhu vanga vasina kunyanya kusununguka zvakanyaka maererano nefreedom of speech, freedom of association and freedom of belonging. Saka tinoona sekuti iko zvino vanhu vazhinji vakukwanisa kuti vataure kubato ripi maererano nezvekutongwa kwenyika. Iwo vanhu vekumapato ikoko especially kuna opposition tiri kuona kuti vakapiwa freedom navamunangagwa yokuita zvese zvavanenge vachida pasina kunyanya kujanyirwa kwaitwa vanhu nguva yavamugabe. Chirikungozivani choko chisina kungochinja ndechekuti mutemo wenyika, bumbiro remutemo nemitemo yemunyika medu haina kuchinja nokuti iyo haichinji, inochinjwa neconstitution. Asi mafreedoms evanhu vanhu vakapiwa kuti vaitewo mafreedoms avo.
Muchipimbu imimi munoona sekuti nyika yava parinani here kupfuura payakanga iri vamugabe vachitonga?
Yes. Zvakanyaro zvokuti vamugabe pavanga varipo takatine zvikwereti kunonzi kuinternational monetary fund, takatine zvikwereti kunana world bank, takatine zvikwereti zvakawandisa. Izvi musarira munyaya yemasanction vamunangagwagwa vakapinda nyaya yanga iri kuyanga iri yekugadzirisa kuti tikwanise kuzvidzana nedzimwe nyika iya vanoti reengagement neengagement iyayo yanga isipo panguva yamugabe here. Panguva yamugabe vamugabe vaiti blaka keep your Britain, I keep my Zimbabwe. Saka tikaona vamunangagwa vakatenderera nyika yose nekuun kuvachiinda vachitaura kuti Zimbabwe is open for business, vanhu uya muinvesti muzimbabwe. Pa tiri kuona kuti pane zvimwe zvinhu zvakaifanira kugadzirisa fanika nyaya dzemasanction. Saka yes, vanongarwa vakapinda vakatatara zvipati zvese izvi zvinhu zvokuti kana mukatarisa vagova matanga vakazvitaura temseti kana kufinance vakataura vakati zvikwereti tatiri mumishi kubhadhara zvikwereti, zvikwereti zvatinazvo outside Zimbabwe zvavazvishoma. Minda yedu iya yakatipa masanctions vapiwa minda yacho. Saka yes, vanongarwa vaita madevelopments akawanda rambai muchitarisa muchiverenga muchaona kuti zvinhu zvavari kuitira Zimbabwe zvichabatsira nyika mangwana.
Chamunorangarira zvikuru pamusoro pavamugabe ndechipi?
Vamugabe tinoatenda ndibaba vezimbabwe yedu kuti vamugabe vakaita kuti zvikoro zvivakwe mumatunhu ese muzimbabwe dese uye kuti utamiri hwavamugabe hwakurirwa kupromota izvi kuvanhu, kupromota vanhu vatema kuti vakwanise kuvawo neufumi munyika yavo yezimbabwe. Chotenda kuti zvavakatisiyira nhaka yekuti nhaka iyoyo inhaka yekuti haigoni kuti ibviswe pana vamugabe, ndivo vakati panhaka iyo.
Vacharindira nhumwa dzomutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa dziri kusvika muZimbabwe mangwana. Imimi sebato reZANU PF, chii chamunoda kuona chichiitwa nenhumwa idzi? Chii chamunotarisira?
Vahwandi zvinoitika ndozvokuti kana mumusha mukanzi vaenzi vakakumbira kuti vakuuyawo kumusha kwenyu hativarambidze, ndo heritage yedu semazimbabwe. Kunyange tisingazivi zvavanoda kuzotaura, kunyange tichiziva tinoti huyai. Kana vakandotiudza kuti vanoda kutaura nezvenyaya dzechi tinoti huyai tigare pasi tikurukure, nokuti takavakidzana vaenzi vedu. Saka nhumwa dzavaramaphosa idzi nesu tinozvidzana, especially ZANU PF inozvidzana neANC. Saka tinotokurudzira kuti kana vachida kuuya ngavauye tigare pasi tinzwe kuti zvavanoda kuti pakurira ndezvei.
Avo vange vari sachigaro weZANU PF muNorth America vaRegis Charumbira vari parunhare kuCanada neStudio 7. Tabatavo sachigaro weMDC Alliance muNorth America vatawanda dzokora avo vanoti vamugabe vakaondonga nyika uye vakatadza kuteerera zvaitaurwa nevanhu veruzhinji vachityora kodzero dzavo, asi vadzokora vanobvumawo mashoko ekuti vamugabe vakaita zvakanaka chose munyaya dzezvedzidzo, vachiti mutungamiri aripo iko zvino vaEmerson Mnangagwa havagoni kutungamira sekuyambirwa kwakaitwa vanhu navamugabe pavakabviswa pautungamiri.
Vamugabe vakasiya nyika iri muchipatara, asi pari zvino yatorwa kumakuva. Saka ndokuchinja kwacho ikoko hapana chachinja chatinoona chaicho tinokwanisa kutaura asi kutoti chatonyanya kudzika kumawere kupfuura patanga tiri tikatarisa isu muna 2017 ari employment rate yanga iri pa 35% iko zvinezvi yapa 85% muna 2017 zvakare vamugabe vachiripo inflation rate yedu iri kunzi yanga iri pa 13% iko zvinezvi yapa 319% kunyango zvazvo vekunze vachitaura kuti iri pa 800% totarisawo nyaya yekuratidzira iyi nguva yavamugabe taibvumirwa kunoratidzira maitozara mumugwagwa muchiratidzira pasina kumbunyikidzwa pasina kuita sei iko zvinezvi hakusisina kodzero iyoyo mukapinda mumugwagwa muchiratidzira munotourayiwa sezvatakaona zvichiitika muna August 1 vanhu vakapondwa tichiona tinoonawo zvakare vanhu vari kusungwa nekurohwa zvakaipisisa vanhu vari kufira muzvipatara munhu akataura kuti ndiri kurwara haachabvumirwa pakuenda kunorapwa saka tiri kuona kuti kodzero dzevanhu muzimbabwe hadzichatevedzerwe sekutevedzera kwadzaitomboitwa zvishoma izvozvo navamugabe totarisawo zvakare kumadzimai takaona tiri kuona madzimai vakawanda vari kubhinywa vari kurohwa nevatinoti masoja kana mapurisa anofanira kunge achitovabatsira panguva yakapinda vamunangagwa
chamunonyatsorangarira pana vamugabe ndechipi
zvakasata zvavakaitwa vamugabe zviriko zvakawandisa ndo vakatanga kuondonga nyika hatingavaregerere ipapo panyaya idzodzo dzekudzvanyirira mapato anopishisa vaidzvanyiriravo chaizvo tichitovati isusu munhu akashata dambudziko ravapo iko zvino nderekuti vakatozotisiyira munhu akashatisisa kupfuura ivo totarisa pane zvinhu zvatingati zvakanaka hatingarege kutaura nyaya yefundo vamugabe vakambogonawo panguva yavakagona panyaya yefundo tozotarisa mashoko avakatiudza vaakuenda vakataura ivo vakati vamunangagwa vatora nyika ava havagone zvekutungamirira vanoda zvekutungamirirwa ende taakuona kuti mashoko avamugabe avakataura iwayo ndeechokwadi mashoko avamugabe vakataurawo zvakare vachiti muchachema navamunangagwa vatora nyika ava muchandifunga saka iko zvino tiri kuona vanhu vazhinji vaakutotaura kuti vanhu nyika yange iri pari nani kunyange zvazvo tainhonga svosve nemuromo tasi tainge titori pari nani navamugabe pane patava navamunangagwa
mangwana chipiri nhumwa dzavasiro ramaposa mutungamiri wesouth africa dziri kutarisirwa kusvika muzimbabwe kuzoita hurukuro pamusoro pezviri kunetsa nyika chii chamunoda kuona chichiitwa nenhumwa idzi
isu totarisira kuti nhumwa idzi dzisaite sezvakaita dzimwe dziya dzakambouya mwedzi wakapera ngavataure nevezanupf hazvina kuipa asi ngavabvewo voenda vonototaura nevemapato mamwe ari muzimbabwe vonoonawo muonero wakasiyana nevavanenge vapiwa nevezanupf ngavati ngavanoona vashamisa kumdc alliance votaurawo vamwe vemapato anopikisa voenda kune vanhu vakasungwa vanhu vakaita sana hopo chimondo ngavaende vanoonekwa nevamwe vakabhinywa vasikana vatatu vemdc vaya nanatawanda muchehiwa kubhuruwayo vanhu iva vanofanira kuti vaonekwe vatsanangure nhunha dzavo vatsanangurire mabatirwo avakaitwa pavaibhinywa pavaipondwa pavairohwa vanhu havayatonzwisisa kuti chii chiri kuitika muzimbabwe totarisirawo kuti vachasangana nevanhu vanoita vakaita sevezctu vashandi maticha nevamwewo vanenge vakazvimirira macivic societies kuti vanyatsoona muono chaiwo unenge uchitaridza zvese zviri kuitika munyika
avo vange vari sachigaro wemdc alliance munorth america vatawanda dzokora vari parunhare kunorth jakarta muno muamerica nestudio 7 Botswana inoti iri kutora mukana weusachogara wekomiti yemakurukota eSADC organ on politics senzira yokuratidza dzimwe nyika dzemuSADC utongi hwejekerere uye kukosha kwakaita nyaya dzokuchengetedzwa kodzero dzevanhu. Shingrai Madondo anochipa nyaya iyi.
Gurukota rinona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muBotswana Dr. Lemogang Kwape avo vakabata matome usachikaru weSADC Ministerial Committee of the Organ on Politics vakaudza dare reparamende nezviro kuti vari kugamuchira basa iri nemaoko maviri nechinangwa chekudzidzisa uye kuratidza dzimwe nyika mudunhu reSADC kutongiwa jekerere uye kuchengetedzwa kokodzoro dzevanhu.
We take this assignment as a call to uphold
Botswana iri kutora usachigaro weSADC organ on politics, defense and security cooperation semukana wekuvandudza nekukurudzira utongi wejekerere mudunhu reSADC senzira yekuremekedza kodzero dzevanhu nekuvandudza upfumi muvanhu.
Dr. Kwape vakati nyika yavo iri kutarisira kuti ichashanda zvakanaka neZimbabwe sezvo yange iri iyo yanga yakabata matomi eusachigaro uhu uye neSouth Africa inotarisirwa kutora usachigaro uhu muna Nyamavhuvhu gore rinouya.
The current composition of the troika is Botswana as the chair, Zimbabwe is the outgoing chair.
Botswana ichashanda nenyika yeZimbabwe iyo yakatipa matomu aya pamwe chete nenyika yeSouth Africa sezvo vari ivo vari kutarisirwa kutora usachigaro uhu kana kotoro yedu yapera.
Botswana iyo ine mavhiki maviri yapiwa usachigaro uhu kubva kuZimbabwe iri kutarisirwa kubuda nezvisungo zvine mutsindo nechimbi chimbi mukugadzirisa matambudziko akasiyana siyana munyika dzinoti Zimbabwe, Mozambique, Madagascar, Democratic Republic of Congo uye Lesotho. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vade vamavhinga vanoti Botswana yakatarisana nebasa guru kwazvo rekugadzirisa matambudziko eZimbabwe sezvaiitwa nenyika iyi kudhara.
Mutungamiri wenyika yeBotswana Dr. Masisi vane basa guru kwazvo uye zvemukana wakanaka wekubatsira kuti kuchamhembe kweAfrica kuve nekugadzikana. Fana kuti tione vachitungamidza nyika yeZimbabwe kugadzirisa dambudziko guru ririmo rekutyorwa kwekodzero dzevanhu nemhirizhonga nekusawirirana pakati pemapoka makuru ezvematongerwo enyika muZimbabwe. Tinovimba kuti Botswana ichamira semamiriro yaisimboita kare.
Asi mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice Vatendai Mbofana vaudza Studio 7 parunare kuti Botswana ichasangana nezvimhingamupini zvakavanda mukuedza kwanyo kugadzirisa matambudziko ari mune dzimwe nyika dzemuSADC.
Kuti pane zvavari kuita vachituma nhume vachiita zvavari kuita asi pasina chinooneka chiri kuitika kunenge kuri kuti SADC iri kumirira kudzivirira kwatingati pachirungu kuprotekta ivo vari kutonga kwete kudzivirira vari kubhinywa.
Vambofana vati Zimbabwe ichaita zvese zvainogona mukudzivirira Botswana neSouth Africa mukugadzirisa gakawa riri munyika. Kunyange hazvo mutungamiri weSouth Africa Vasiriwo Ramaphosa vari kutarisirwa kutumira nhumwa dzebato ravo reAfrican National Congress kuZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza musangano wePolitical Oitas Dialogue kuti muZimbabwe hamuna matambudziko angade kuti dzimwe nyika dzipindire kunze kwedambudziko reCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Musande meo mune nyaya pamusoro penhumwa gumi dzemutungamiri weSouth Africa Vasiriwo Ramaphosa dzinotarisirwa kusvika munyika mangwana chipiri. Zimlife.com ine nyaya pamusoro pekurawa kwevarume vaviri vanofungidzirwa kuti ndivo vakauraya umwe musoja nemusi wemugovera. Sunday News rinoti kambani yeZupco iri kushanda pamwe chete nebazi rezvedzidzo kuti iise parutivi mabhazi achashandiswa nevarayiridzi nevadzidzi panovhurwa zvikoro svondo rinouya. MuDaily News mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vari kukurudzira sangano reSouthern African Development Community kana kuti SADC kuti ritungamire mukugadzirisa zviri kunetsa muZimbabwe, vachiti sangano iri rinofanirwa kubatsira mukuunza hurukuro munyika iyi. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi Studio 7 tinokukwazai chose ana jonga kandimiri vese tinokukwazai ku America ikoko ndinotipa news dzinonakidza ndiri kupuno zvangu pa Botswana pa ndiripo tinongorarama tichingodaro daro tichingomirira kuti maboda kana avhurwa tumoendawo tumodzokera tumoona mhuri zvinhu zvese zviri right asi kumusha uku ndavaone zvekuita mbondi ngaribvero haisi mariyo manewspaper.
Hey, magadini magadini washamwari Studio 7 ndokwa signing faro ndini Bridget Chikata ndiri kuno Johannesburg kana ndichido kumbobatawo nenyaya iri kuitika mubato redu reMDC ndichido kumbiro bvunza kuti ko isusu wavhoti kodzero yedu tinomanga repi kodzero yedu let's say zviri kuita ana tokozani kupi zvekubudisa maMP akavhoterwa newanu echida kureplacea neawo isusu kodzero yedu yemavhoters kune vanoziva vari kunzwa kuti mavhoters vanoclaima pikesi yavo kana tichida kusungisa zeki tinoita sei isu tsumasupporters veNDC Alliance tinoita sei nokuti hatiri kutyorerwa kodzero dzedu. Saka ndandichida kukumbirawo kubvunza kune vese vanozivawo kuti zvinofamba seiwo nekana malawyers kana chichi kuti tinotsungisa sei zeki inoona nezvemaelections nokuti takavhotera MDC Alliance ikawina. Saka isusu kodzero yedu iri papi kana iri kutyorwa tinomanga ripi tinoita sei procedure ichakamira sei kuti tionekisa nyaya yedu kumatare.
Makadiko pa Studio 7 apo muri sei sei ana jo ana mukoma jonga ana mukoma tanono kakawande muno muZimbabwe tafane namo tatambura tikushaya kuti toita sei muZimbabwe muno mutibatsireiwo chacha kupera chako chaiko zvikutosha kuti tidii kana pane dzimwe nyika dzinokwanisa kutibatsirawo. Ii hondo yatatasana nayo hondo refu apa ingati nzara.
Makadi vashamara veStudio 7 indinoitwa Allen Mapaka muSouth Africa ndakumbirawo kuti mbonisa mashoko angu adeyawo kwe kwandai kumbira kuti auko kuna munanga kuti kuvanotambudzireko vana veZimbabwe vadi kungotaurira navachamisa zvakanaka vataurirane zvakanaka zvavanoita zvokukwera vachida kuputa MDC Alliance nakupirana mwanzo handizvo zvinovaka nyika izvi kutsvaka kuti nyika isagadzikana ngavakwanisewo kutaurirana vune vamwe vanongova vanhu vamwe ingawo tinga vanhu vanezvida kutosa kushanya kushata chiko kushaba kubata vanhu vanhu vari kuurawa vanhu vari kusungwa vasina kana mhosva nekuda kwokuti wasapotirei MDC ngavataurirane semunhu mukuru. Munhu mukuru asaita sekuti mwana ana zvinyengegwa nedzimwe ndumure dzirisiro kwadzo vana mugwadi vanotaura zvina basa munhu mukuru takamutendera achinda pachigaro pachibva mugabe tikasununguka wekati kudava vachatataurira nevanhu zvakanaka asi autotanga zvekukurwa vanhu kusunga vanhu zvinogwadza zviri kuitika izvi tiseya mashoko angu amahwe purezidendi wekukoto purezidendi wevanhu chamii atei.
Halo paStudio 7 ndinoda kumbotaurawo zvangu ngevakomana veZanu PF vanoti tinokona kutungamirira munyika hamuna dambudziko. Manga musina dambudziko ingadai meishanda mari dzakawanda muhlobo nemuhlobo uramba hake munangagwa kuti munyika hamuna dambudziko. Munyika mune dambudziko rakakura maningi mune dambudziko rakakura maningi. Unoshandisa mari dzobva dzombozwi idzi hadzichadiwi dzobva dzozvi dzodiwa hazvirevi uye hamuna vanhu vangauya koita mabhizinesi mukuchinja chinja mutengo zviro mangwana zvachicha zvadai mangwana zvachicha zvadai vanhu vasatambudzika zvavo ngenyaya inoreketwa yemapurazi kubata vanhu kumeso. Hakuna Zanu PF inotora minda kudzorera kuvarungu nyepa nyepa sitozotenda zvaitika havazvireketa zvinezvika vanomirira 2023 maona mani vanomirira 2023 vozokambena ndizvo hakuna Zanu PF. Ungwana tendai biti vamwe itotambudzika kwai Zanu PF yodo kupa vanhu varungu kudzorera vanhu munda kunyepa kunyepa zvinodai bada hangu kureketa kuti Zanu PF inonyepa zvisingaiti kubatisa vanhu kumeso kudai maona kwarisa vanhu mumeso inombovhiringa vhiringa kazvinezvi voti vanhu veichiti zano yadai zano yadai toenda mumaelection parapa munozozvinzwa basi zvendinoreketa zvinezvi hakuna murungu unombopuwazve munda munodzorerwa munda muno takazviona isusu pane vamwe vakapinda padzimba dzevarungu maona mai unono tinavo vanhu vakaenda kobvuta dzimba dzevarungu vogara teitozwa kuti ha murungu azouya murungu azouya pano kunyepa vanonga vainyepa nyepa nyepa
dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
tenderana nemwisawira zvatari kuona mazuva ano mutoro mukuru chaizvo Leonard Karikoga zvakata nekambo kake upenyu mutoro vatereri tichakuunzirai chikamu chezviri kuitika muAmerica mangwana sezvo nguva yedu yapera tombotarisazve zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vanoita 208 Botswana inoti ichashandisa usachigaro wekomiti yeSADC organ on politics kuratidza nyika dzemuSADC utongi hwejekerere nekukosha kwakaita kodzero dzevanhu tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka
Soko izika atisenda bakuvi.